Vashumba au vaifungidzwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai wava Mugabe amai Grace Mugabe nevamwe vakaita sava Jonathan Moyo navaSevia Kasukuwere vaudza Studio 7 kuti bato ravo reUDA rakavambwa muna zvita gore rapfuura vati bato ravo rinoziva zvinorakitwa kuti nyika ive neutongo hwejekerere
zvichigadzirisa kubvutwa kwakaitwa nyika nevari kwava vamunangagwa navamwe vavo isu toda kunzi anonzi constitutionalism kazi zvikuru sei toda kugadzirisa poverty nokutambura kuri kuita vanhu vemuno muzimbabwe kubvisa unhapwa kuti vanhu vawane raramo muno munyika chivavariro chedu zvizhinji tiri kuzvibudisa mumanifesto medu tinozviita sei
vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita sezano pf mdc npp nemamwe vashumba avo vaimbo vemusoja vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaitwa nemauto achishandiswa nevanhu vane uori munyika
ikaona kuti haicharagoni kugadzirisa vakaminama zvachose ukaona nezviito zvavo nokuda kwavanoita magoridhe vanonge kusenaliza maripo zvino munongoona ndio vari kuita mamanichechi vose muzimbabwe nokutenga mapropertis vachinyepera kuti vainvestment yauya dziri mari dzavakabudisa dzavanounza neshamwari dzavo kuti vatonge uori hwavanoita vezanupia havachagoni kurapika
vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri vaedward kakora vekumashonaland central vaudza studio 7 kuti kubviswa kwavamugabe kwakatsamisa vatsigiri vakawanda vezanu pf mumashonaland central
chokwadi ndechekuti ku yakaitwa muna november yakasakadza masapota zezanu zvokuti ndo kune mhomho yakawanda yari kusapota uda kwozoitawo zvakaitika mumdc mwedzi mishoma yapera mastructures emdc iwo ari mumashonaland central vapera vese kuuya kuuda nokuti samau hapana munhu anosapota sagari
vashumba avo vakambodzingwa muzanu pf zvekare vakatanga bato ravo reunited people's party muna 2006 vasati vadzokerazve muzanu pf muna 2008 vati upp yakafa kare vati uda ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende makanzuru nechemutungamiriri wenyika mudzidzisi wepagreat zimbabwe university vajoel mukusha vati zviri kuitwa navashumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga rezanu pf vati zanu pf yakadzinga vanhu ava mushure kuona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano mupepeti webepanhau rethe observer uye vari nhengo yezimbabwe national editors forum vabhanabhasi tongana vaudza studio 7 kuti mapato angawande muzimbabwe asi mapato anotsigirwa zvakanyanya izanu pf nemdct yavanelson chamisa
tingori kuti mapati tingoripo kuti munhu anenge achifarira kunzi ndiri purezidendi ndiri purezidendi asi une vanhu here haana kana vanhu
zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo pave kutemesa musoro zimbabwe electoral commission ndakamirira studio 7 kuchitungwiza ndini godwin manguja